Dr. Gwanzura vanoti mapiritsi ADTG achatanga kupiwa varwere vachangotanga kubatwa chirwere ichi kozotevera vose vanenge vapedza kunwa mapiritsi etenofovir lamivudine and efavirenz kana kuti TLE ayo anonwiwa neruzhinji runorarama neHIV. Vanoti bazi rehutano rinogara richiita tsvagurudzo yekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakurapa chirwere ichi. Nokudaro mushonga weDTG wakaonekwa kuti ndiwo mumwe wemishonga inokwanisa kudzikisa hutachiwana hweHIV mumuviri munguva pfupi pfupi.
Mastudies anoramba achiendera kuti tingagadzira umwe mushonga here unotipa zviri nani. Ehe, uno uripo uri kurapa bhati hatikwanisi kuwana umwe uri nani here, umwe uri bheta here. Saka ndosaka tichiramba tichichinja mushonga. Saka paDTG kunyanyisa kusiyana kwawakaita neefavirenz yaichange ichireplacea mucurrent combination ndeyokuti zvoni DTG hainyanye ku haikonzere mamental issues eefavirenz senge kuti manightmares, kutadza kurara chi iyo iyehe ine effect yekurara but haikonzerese those maeffects akafanana neefavirenz. Iyo inokonzeresa kakushaya hope but kana munhu akanwa makuseni zuva rese uri kufanira kuswera wakamuka anywhere. Saka hauzonyanyisi kunzwa kuti zvonichi mushonga iwoyo uri kukutadzisa kurara.
Dr. Gwanzura vanoti chirongwa ichi chakatanga mwedzi wapera zvokuti bazi rezveutano riri mushishi rekudzidzisa vana mukoti nevamwe vashandi veutano maererano nezveDTG kuti vazokwanisa kutsanangurirawo vose vachaupiwa.
Takatotanga kutrena vanhu senge veve mahealthcare workers kubva muna April tiri kutrena izvi nekwasara madistricts mashoma shoma vachiri kupedzesa.
Ko DTG zvinorevei? Dr. Gwanzura vanotsanangura.
DTG mumwe mumwe mishonga iri kuunzwa kuwedzerwa pane mishonga yatinayo kudara yatiri kushandisa kurapa HIV wokubatsira kudzikisira utachiona weHIV. In full zita racho rinonzi dolutegravir. But DTG is the simplified bit yekuti munhu wese anokwanisa kutaura asingazoita se asingazoshaya kunzwisa kuti ndezvei. Mimi munoziva kuti patinonwa mishonga maARVs macombination and macombination emishonga mitatu ndo yatinoshandisa. Saka DTG iri ku iyo iri DTG i1 asi change iri combination inenge yakunzi TLD. TLD inenge ine tenofovir lamivudine nedolutegravir DTG. Yatiri kunwa iye zvinoizvi tine TLE handi tenofovir lamivudine neefavirenz. Saka T naL avo vamwe chete pane mishonga iri kunwiwa izvozvi. Saka DTG iri yachingobvisa theefavirenz yagara iri mumishonga uri kunwiwa nevazhinji yezvinoizvi vari pafirst line.
Dr. Gwanzura vanoti piritsi reDTG idiki-diki izvo zvicharerukira munhu wese acharinwa.
Uri kuyawo rikapiritsi kadiki kaunenge uchingonwa 1 pazuva. Saka zviya zvekuti mishonga ikawandisa munhu unoneta nekutarisa kuti mushonga uyu wawanda kana kuti tableti rakakurisa zvinongo kana uri kuanwa everyday zvinonetesa munhu. But iyoyo advantage yete atleast kadiki kaunongonwa pa1 pazuva haukasire waneta kuti zvoni ndiri kutora mushonga wokurwadziwa nekutora mushonga wachona. So ndiyo imwe advantage yeDTG.
Amai Isabel Jova avo vanomirira kodzero dzemadzimai anorarama neutachiwana hweHIV vanoti mushonga uyu wakatambirwa nemadzimai muZimbabwe asi vanoda kudzidziswa nezvavo zvakakwana.
Yes, dragi rakanaka. Yes, Zimbabwe vari kutorida kuti vanhu vaitangwe. Saka but chemo ndechekuti ngavatiudzewo kuti zvinhu pane zvakanaka zvacho nezvakashata about the drug.
Mukuru wesangano re-Meaningful Involvement of People Living with AIDS, kana kuti MIPA, iro riri pasi pesangano re-National AIDS Council, vaSelibele Mpofu, vanoti vakadzi vakawanda ndivo vari kurarama neutachiwana hweHIV. VaMpofu vanoti varume vazhinji havadi kuongororwa ropa ravo vasati varwarisa zvokuti vanozouya chirwere chanyanyisa kuvhiringidza utano hwavo.
Iko zvino tamaneja kuisa 1.1 million people on treatment.
Zimbabwe imwe yenyika shomanani dzemuAfrica dzakatangisa kushandisa mushonga weDTG uyo wakapasiswa nenyika yeAmerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti waikurumidzisa kurapa vanhu vanorarama neutachiwana hweHIV. Ndakamirira Studio 7 muGweru kuMidlands Province, Dini Kiri, muZambia.